mutum zurewe gwe gashanda anfananga achirati dzirava garo nyika ichati dzirava chitaura nyaya dzavo munzira dzakasiyana siyana dzavanotamisa nadzo savanenge vari
chii chapa kuti sangano renyu ritore danho iri vamutasa
tine nyaya dzakanyanyisa kuwanda asi nyaya hombe ndeyekuti munyika zvino hazvina kugara hazvina kugadzikana zvakanaka yatinoti crisis tine nyaya yekuti zvinhu zvese zvaondomoka hapana chiri kushanda muzvikoro vana havasi kudzidza varayiridzi havasi kufara vari kudzimba takava nenguva yakareba zvipatara hazvisi kushanda ana mukoti naana chiremba vari kurama mabasa vashandi vese munyika imi hapana ari kufara hapana ari kutambira mari inokwanisika taakutorarama munhapa nomukudzvanyirwa kwakanyanyisa mari yetokutambira yemabondnot nemaRTGS haisi kuenderana nemari yemitengo yezvinhu zvose muzvitoro kana mari dzekubhadhara matinogara kana mari dzekutendesa vana kuzvikoro hatina saka tine madimand matatu ekuti vashandi vese ngavatambire mari inotenda US dollars uyezve tiri kuti urombo hwanyanyisa ngaupere urombo hwedu tiri kuti hausingouya bedi asi urombo hurikonzerwa nenyaya yehuori ndoyanyanya kukonzeresa urombo nenyaya yekuti yematanho nezvirango zvehurumende zvisine hanya nevashandi kana hanya nevagari vemunyika zvakaita seostiriti yekadzosi kupiwa navamutiriniye yashungurudza munhu wese saka tiri kuti ngazvipere zveurombo tiri kuti zvengapave negwaro rinowirirana nenyika maringe necovid-19 kuti inobatsa sei nyaya iyi munyika zvikuru sei kuti vashandi vadziirirwe mavanoshanda uyezve kuti vasina zvekurarama nazvo munyika vari kutambudzika kunyanyanyanya vaishanda muinfomal economy nevakadzimba mabasa vabatsirwe nehurumende through social transfer tiri kuti zvezvipatara ngazvivhurwe tiri panguva yakaoma yecovid-19 vana mukoti ngavapiwe mari nana chiremba mari inokwana nevashandi vese vemuzvipatara vapiwe mari inokwana ine udzamu kuti vafare vaite basa tione kuti vanhu varapwe zvipatara zvivhurwe iko zvino varayiridzi ngavadzoke kuzvikoro vapiwe mari inokwana zvikoro vana vadzidze saka tiri kuti nyaya dzese dzinoda kuti vanhu nomusemvuro wega wega kwauri utaure nyaya iyi nekuti vanhu vakanyanya kubunyikidzwa vari kutya nokuda kwekuurayiwa kwevanhu nokuda kwekuabdhaswa kwevanhu asi tiri kukurudzira vanhu kuti voice redu izvi redu bedzi ndo richatisunungura saka munhu kwaari kumwe nekumwe vashandi vemuzvikoro vadzidzi vasingashandi vasina mabasa vanozvishandira munhu wese kwaari ngatitaurei neruzhamvuro umwe noumwe kusvika zvinhu zvananga zvagadzirwa asi hazvisi kugumira ipapo tiri kumirira zuva richashedzerwa nevashandi vese retichawirirana kuti vhiki rino taakuita inonzi general strike vashandi vese vachirama mabasa tichipinda mumigwagwa kana kuti tichigara tiri kudzimba pasina chiri kufamba munyika
ko urongwa hwetripartite negotiating forum hwakamira sei
uku hakuna chiripo tripartite negotiating forum tagara tichimanikidza kuti dai yashanda nokuti nyika inei inongoda hurukuro dzakakwana kuti vanhu tienderere mberi nenyika asi tiri kuona kuti hurumende yedu hazvo hurukuro haitoti kana ichitoti kunana chiremba vakonana yonzikaisa masoja taakuita zvechisoja zvinoreva kuti hurumende isingadi hurukuro hakuna chiri kufamba kutripartite negotiating forum mameeting tiringoita hatisi kubuda isu sevashandi kana kukanzi kune meeting tinoenda tichiisa zviri kuda vashandi zviri kuda vagari vemunyika asi tiri kuona kuti hapana chiri kushanda saka gore rino rese tanga tichiedza kuti zvifambe hakuna chiri kufamba kungoita hubimbindoga tiri kutoona kuti nzira dzimwe dzinogona kuti zvinhu zviende mberi inzira yekuti vashandi vabatane vagari venyika vabatane voshandisawo simba ravo rekubatana vachiratidzira hatina kuti hatina mafurisa hurumende inozvese izvi asi simba redu riri mukubatana imomo saka hurumende kana yaa hurumende yemauto sezvaitika muno zvinoreva kuti hapana chichashanda kana chichashanda kana parliament chaiyo haishandi cmf yacho haishandi zvinhu zvose zviri muconstitution zvinenge zvandoiswa padivi tongoisa zvinhu zvechisimba bedzi zvinova ndizvo zvaendesa nyika kumawere saka hakuna chiriko kutripartite negotiating forum kuno vari kunegosheta vari mumakambani havashandi ndavatatarisira havo chinhu ikoko hakuna kuti chiriko nokuti mutemo unodzvanyirira vashandi mutemo usinawo vashandi wakafanana nemutemo wayo wako kurodhizha chatogonyanya kusiyana ndechekuti wekurodhizha vaitomboti vashandi varatidzira sezvatakaona muna 1948 vaitombotora nguva yekuisa commission of inquiry kuti vatarise nhunha dzevashandi asi kunoo kuri ngoma nekusungwa nekuabdaswa nokutoshwa vamwe tinoona kuti vachatodeukirwa neupenyu nokuda kwehurumende isingadi kutaura navashandi isingadi kutaura navagari vemunyika inombunikidza nokudzudza vagari vemunyika kupfuura hurumende yaivako yerodhizha
kusaenda kumabasa kwamuri kukurudzira kumusi wemuvhuro wega wega kunorevei vamutasa kana nyika ichinzi ine vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vasina mabasa
musi wemuvhuro hatisati tati vanhu vasaende kumabasa vanhu vanenge vachienda kumabasa zvokuti kumabasa ikoko kwavanenge vari munguva dzokuzorora munguva dzelanji kana kuti vachienda kumabasa kana kuti vachidzoka vanhu varatidzire vari muzvipoka zvavo zvokutizve haisi nyaya yevashandi bedzi asi inyaya yemunhu wese mastudents kwavari mumayunivhesiti mumakoreji nguva yakasununguka kwavari ngavabude panze vachiratidzira vagari zvevemunyika kunyange paunoshanda zvechitendesa pamusika ipapo ratidzirai vanena vari kutadza kudzidza muzvikoro hapana chinotadzisa vanhu kuti vabereki varegere kuendesa vana mavari kukanganisika muzvikoro musina varairidzumo metiri kuona kuti vana vari kukanganisika chaizvo haisi nguva yekuti vana vachirwire sezvatirikunzwa vana vezvikoro vachiti vakuda kuratidzira vari ivo vabereki ndivo ngavaende muzvikoro zvavo panze pezvikoro voratidzira zvokuti munhu ngaaratidzire kwese haisi nyaya yemunhu ari kushanda pabasa riri formal asi kunyange ari kuzvishandira wacho hapana chiri kubuda vari kurima kodya chaivo ari kutenga mbero nezvose mishonga yese nemari yeus dollars asi pakutengesa otorerwa upuwa upuwa marara ari kurima kotoni ndo zvimwe chete saka inyaya yemunhu wese ari kupabasa asiri pabasa nevari kudzidza munhu wese ari kutambudzika munyika inei kana zvipatara zvakavharwa hazvivharirwi vari pamabasa kumakambani chete kana zvikoro zvakavharwa hazvivharirwi vana vevari pamakambani chete saka muvhuro wega wega hatisati tatitarama mabasa zvekuti ngatiratidzirei chatirikutamba ndechekuti vanhu ngavataure nhumha dzavo kwete kuramba vakambonyikidzwa people must be freed from fear fear ndoyakanyanyisa yakapinzwa mairi nokuda kwekumbunyikidzwa nokumanikidzwa vanhu ngavataure nhumha dzavo hurumende inzwe munhu wese azive kuti crisis iriko zveshuwa kana hurumende isingaioni isine crisis mumakicheni medu hatina zvokudya hatine crisis muhomwe dzedu tokutambira mari inoshungurudza isingatange chinhu munhu anoshanda mudzimba wedomestic weka ari kutambira 900 yakagadziriswa nehurumende 900 bond $9 pamwedzi wese not per hour $9 iri kutenga zvingwa zvipfumbamwe bedzi mari yemwedzi yese yapera vazhinji vashandi vakutambira minimum wage ye2500 bond 2500 bond inotenga zvingwa makumi mairi nemashanu mwedzi wese haugoni kutenga chingwa zuva rimwe nerimwe uri mufactory uri mumaini saka zvinhu izvozvo hazvishandike nazvo ndosaka vanavarairidzi nana mukoti nana chiremba vari kugara vari pakurama mabasa saka inyaya yemunhu wese munhu wese ngaapinde munyaya iyi tichirwisa zvinhu zvose zvourombo zveudzvanyiriri tichirwisana nenyaya yeuori inowa ndiyo yainyanya kuparadza nyika ino.